mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kukadzi 7 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya oparura urongwa negwara rekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy statement nhasi.
US dollars akatangisa kushayikwa zvakanyanya kudarika zvanga zviripo nakudhara. Saka vaya vanotengesa kana vakuda kuti vanohodha vakutoenda kunoiwambira mari iyoyi mumastreet. And mumastreet inenge yakuitwa nemutengo wakati kwirei.
Vemabhizimisi vanoti handinyore kudzikisa mitengo yezvinhu sezvo naivowo vari kuomerwa.
Makombi atakaunganidza atiri kushanda navo kuti tinge tichakura vanhu kuti vaende kunorejesa. Makombi iwawo anowanika vanhu vakafonera panhamba dzinoti 08080219. Vanhu vakafonera panhamba idzodzo vanofona mahara.
Zek yotanga kupepeta gwaro revavhoti apo chirongwa chekunyoresa kuvhota chainge chawedzerwa kuti chinyorese vamwe vanga vasaririra chemop up operation chopera mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nhasi vari kutarisirwa kuparura urongwa negwara rekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy statement. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu munyaya dzezveupfumi zviri kuramba zvichioma. Nekudaro vaMangudya nevamwe vavo vari muhurumende vanofanira kuuya nenjere dzinenge dzamambo Soromoni kuti nyika ibude mukanwa mamupere mairi. Vamwe vakuru vakuru muRBZ vaudza Studio 7 kuti vaMangudya vachabata nyaya dzakaita sekushomeka kwemari mumabhanga kubhadhara zvikwereti zvine Zimbabwe kumabhanga akaita seWorld Bank neAfrican Development Bank, kudzorwa kwemari munyika nevamwe vemabhizimisi vainge vadziburitsa munyika nemukoto. Vanonziwo vachabatawo nyaya dzezviwanikwa uye nzira dzekusimudzira maindustry nekudzikisa uwandu hwezvinhu zvinotengwa neZimbabwe kunze. Vakafanobata chigaro chasachigaro wekomisheni yezvekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission amai Lilian Chigwedere vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachishora zvikuru mhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika. Vashorawo zvikuru kwavanoti kushandiswa kwevechidiki munyaya dzemhirizhonga idzi. Komisheni iyi yatiwo mapurisa, hofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende nematare vanofanira kutora matanho akasimba kune vanenge vaita mhirizhonga. Kunyange hazvo hurumende iri kukurudzira vemabhizimisi kuti vadzikise mitengo yezvinhu iyo iri kuramba ichiita chamuramba mhuru, vemabhizimisi ava vanoti zvinhu zviri kuvadhurira kugadzira zvopa kuti zvikone n'anga murapwa achida panyaya yekudzikisa mitengo. Bato reZANUPF rakadoma mumutedzeri wemutungamiri wenyika retired general Constantino Chiwenga kuti vave sachigaro wekomiti inoongorora nyaya yekukwira kwemitengo iyi. Mukuzeya nyaya yekudhura kwezvinhu iyi, Ivans Zininga weStudio 7 abata mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukari.
Chakaitika chikuru kuru pakukwira kwemitengo ndechekuti mari yekunze kwenyika yatiri kuseenzesa zvedu semari yemunomi maUS dollars akatangisa kushayikwa zvakanyanya kudarika zvanga zviripo nakudhara. Saka vaya vanotengesa kana vakuda kuti vanohodha vakutoenda kunoiwanira mari iyoyi mumastreet. And mumastreet inenge yakuitwa nemutengo wakati kwirei kudarika zvanga achitika vamangunjwa Reserve Bank governor vanoinsista ivo kuti bond note ne US dollar zvakaenzana. Saka kana uchienda kubanki ukanoisa US dollar rako kana wakupiwa unogona kungopiwa iri bond note hazvina kusiyana. Saka uona kufanya ukamirira izvozvo wakutoregera kutrader altogether. Apa rendi iri kudiwa, apa vashandi vari kudiwa kubhadharwa. Saka wotoenda mustreet maari maUS market umomo. Wonotenga nemari iri pamusoro-soro iya. Kana iwe wakuzotengesawo zvinhu zvako zvawatenga nemari iya iri pamusoro iyayi. Obviously wakutoitawo wakaisa markup inokavha the cost of the foreign currency yawatenga nayo yacho iyoye. Ndo zvakaita kuti mitengo yedu ikwire zvakanyanya. Ndo panoita dambudziko racho ipapapo.
Saka zvoreva here kuti mari idzo iri kuitwa nehurumende yekuti mitengo ngaidzikiswe yakangorerekera kudivi rimwe chete haina chimwe chikuru chairi kuitirawo vemabhizimisi?
So far hatisati taona chakanyanyisa kuti chatinofarira pane zvakaitwa nehurumende ndeyekuti yakaunganidza vanhu vose vari musupply chain yemaproducts anga achinzi akanyanyisa kukwira mari. Vochibvunza ivo kuti iwewe wakaita chinhu chako kuti uchitengesera nhingi, wakamutengesera nemari iyi, zvichiinda nesupply chain yacho yese iyoyeyo. Izvi takazvifarira nokuti zvakabva zvataridza kuti pangapanyanyisa kukwidzwa mutengo dzepapi.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukari vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Chirongwa chekunyoresa vavhoti vainge vasaririra kana kuti mop-up exercise chiri kupera mangwana, asi vanhu vanonzi vanokwanisa kuenderera mberi vachinyoresa kuvhota kumahofisi eZimbabwe Electoral Commission 66 munyika yose. Kusvika kwasara mazuva 12, vanhu vari kuda kukwidza musarudzo vanyoreswa zviri pamutemo kana kuti nomination court day. Mutedzeri wasachigaro weZEC vaEmmanuel Magade vanoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana maviri vange vanyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino kusvika nezuro. ZEC inotiwo inenge yotanga chirongwa chekupepeta vavhoti kuona kuti hapana vakanyoresa kaviri here. Asi mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimini vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti pane zvimwe zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa kuti vanhu vakawanda vasaririra vavhote.
Kwatava ndichishandira tiri takawana manumbers akawanda evanhu vakakwanisa kuregister paperiod yatanga tiri semenzaniso pakukaudi park kuBulawayo. Kwatakaona kuti munguva inokwana 4 hours kwakwanisa kuregista vanhu vanova vaisvika 500. So vanhu vari kubata shoko vari kukwanisa kushandisa mikana iri kugadzirwa kuti vaende vachienda kunoregista unovhota. Asi tinonzwisisawo zvakare kuti soko rekuti vanhu ngavaende vanoregista soko richiri kufamba harisati rasvika kwese kwese kwatingada kuti ringe richisvika. Saka kurudziro yedu ndeyekuti takatarisana nekupera kusaita chirongwa chemopup cheZEC kuchine mikana inenge ichiripo yekuti vanhu vakwanise kuzoregista kusvika 12 days after nomination court yagara pasi.
Pane zvinonetsa here zvamuri kusangana nazvo mazuva mashoma saraya?
Tikuonawo zvakare kuti vachine zviri kukanganisa vanhu kuti vasakwanise kuregista zvinoenderana nenyaya dzekuti vane zvitupa here. Kune vaya vaimbonzi maaliens vamwe vacho vaine atingati mabirth certificates mapfupi vachiri kusangana nedambudziko rekuti vapuhwe mukana wekuti varegiste. Saka ndo zvimwewo zvatiri kusangana nazvo zvatiri kuedza kukurudzira kuti veElection Commission vashande navamudede kuregistra kuti nyaya idzodzo dzigadziriswe munhu wese ane kodzero yekuti avhote awane ashandise mukana iwowo kuti azokwanisa kuzovhota.
Pamazuva asara muri kuitei naavo vanoda kushandisawo mazuva iwaya kuti vanyorese asi vanogara kure nepanonyoresewa?
Zvatiri kuita kana vari muHarare kana kuti muBulawayo tine yatiri kuti shuttle service. Tiri tine makombi atakaunganidza atiri kushanda navo kuti tinge tichitakura vanhu kuti vaende kunoregista. makombi wao anowanika vanhu vakafonera panhamba dzinoti 08 080 219. Vanhu vakafonera panhamba idzodzo vanofona mahara kana vachikwanisa, havabhadhari kufona nhamba idzodzo. Vakangokwana kusvika vanhu vanosvika 8 kombi idzodzo dzinokwanisa kusvika pavari dzovaendesa kumaregistration centers. Tarisiro yedu ndeyekuti tinguva shoma yasara iyoyo tinge tichikwanisa kubatsira vacho vachiri kunetsekana, vari kunetsekanawo zvakare nenyaya dzemuzvitupa, vari kuwana dambudziko kwava mudede. Tiri kuedza nesupa tinogona kuti tishande neHuman Rights Commission kuti vabatsirikane vava nezvitupa mungana yavo usati wapera.
Mashandiro amuri kuita iko zvino panguva yasarai, munoona sekuti akanyanya kupfuura here mashandiro amamuchiita nguva dzese idzi?
Basa redu harisingori rekurudzira chete, takabvira tichiedza kurwisa kuti kunyoreswa kwacho kutoitwe chekutanga, tichirwisawo zvakare kuti mitemo yesarudzo igadzirisike. Tinoziva kuti hatisazonyatsogadzirisika, asi basa redu rakatangira kudhara. Totarisa pakunyoreswa vari kuvhota, takabhirirawo kare mufezi number 2 tichibatsira vanhu, tichibudisa mashoko mumaredhiyo, tichipembedza kuti vanhu vanokwanisa vanorejistira papi. Saka ibasa ratiringoramba tichiita, and process painotopera ticharamba zvakare tichiwedzera kuti tibatsire vanhu kuti vakwanise kuzorejesa vatinovhota. Sekuona kwatiri kuita kuna Harare yasvika 61-62% izvezvi varejesta out of vari kufungidzirwa kuti vane kodzero yekuzovhota. Toonawo zvakare kuti Bulawayo yaichiri ku57.7. Tiri kuedza kubatsira kuti nezvatiri kuita izvi manumbers emaguta imomo anowedzereka. Asi toziva zvakare kuti maguta haasingori muHarare nemubulawayo chete sezvinotaurwa nevanhu chete, asi pamopa exercise yacho kwaonekwa vanhu vaakusvika 260,000 varejista. Tiri kuonawo zvakare kuti kune 6,000 varambidzwa kurejista nekuti vachiri kunzi mabepa avo haasati akwana. Saka kurudziro yedu ndeyekuti pane kungovandudza chete nguva iri kupuhwa vanhu kuti varejiste, ngavavandudze mukana wekuti vacho vari kunetsekana neregistration vakwanise kurejista.
Mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvekurima uye vachitungamira sangano reZimbabwe Farmers Union, vaPaul Zakaria, vanoti kutanga zvakare kunaya kwemvura munzvimbo zhinji dzenyika kwaunza tarisiro itsva kune vamwe varimi. Vanga vachine zvirimwa zvanga zvisati zvaparadzwa nezuva ndo vanonzi vari kufarirawo kunaya kwemvura. VaZakaria vanoti kunyange hazvo mvura yakatanga kunaya svondo rapera ichatarisirwawo kuti inge ichimutsa mbesa zhinji, nyika yakarasikirwa nezvikamu zvinosvika 30 kubva muzana nekuda kwezuva iro rakasiya minda mizhinji yatsva. VaZakaria vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti varimi vanofanira kushandisa mukana wemvura iri kunaya iyi vodyara zvirimwa zvakaita sesoya beans, uyewo kuti vakohwe mvura iri kunaya iyi kuitira kuzoishandisa mumadiridziro pamwe nekuwanisawo zvipfuyo zvavo mvura yekunwa.
Chokwadi, zvinhu zvanga zvisisina kumira zvakanaka. Mbesa dzanga dzaparara zhinji. Vakaterera chero deputy minister weagriculture vakatsanangura kuti takarasikirwa neyatingati 30% yecrop nenyaya yekupisa kwakanga kwaita nekushayikwa kwemvura. Asi musvondo rino rapfuurei mvura yakatanga zvikare kunaya. Dambudziko guru ratinaro nderekuti varimi vazhinji vari kusouth kwenyika uko kunana Masvingo, maNicaland tichidzira takadai tozobata nematibedeland, vazhinji vavo vanga vasina kugona kuwana mukana wokudzvara. Saka kuti varimi vakurudzirwe kudzvara iko zvino zvaakuenderana nenzvimbo uyewo zvekare nerubatsiro rwavangawana kubva kuvarimisi vavo vari ikoko. Kune nzvimbo dzechekumusoro Mashonaland provinces vakanga vakadyara nechekare vanga vaine tingati crop yanga yakamira, iyi ndo yazobatwa nemvura ikabva yasimuka zvakanaka. Asi vanga vadzidzodyara panguva yekuti mvura kwakusina, haaiwa vangotarisa minda hamuna chiripo.
Zvirimwa zvipi zvamunga kurudzira kuti varimi vachidyara iyo nguva ino?
Tiri kutarisira kuti varimi vazhinji iko zvino nekuda kwemwando wavako vokwanisawo kudyara zvimwe zvirimwa zvinoenderana nenguva ino, zvakafanana nana sugar beans. Izvozvo zvinogona kuti varimi vagone kuwanawo chimwe chingabuda. Zvinoratidza kuti mvura tichange tiinayo kwekanguva kakati kuti.
Vamwe varimi vakanga vadyarawo nefotereza, zvingadai here zviri zvinhu zvingange zvakawedzerawo futi kuparara kwembesa idzodzi?
Hongu, mafetilizer atinoshandisawo anenge achida zvikare mwando dzemoisture pasapo, kuti paanenge achiregedza simba rawo richipinda muchirimwa chedu ane kamwe kakuita kekupisa, zvokuti kana kusina mvura mbesa inototsva, inotoparara nekuda kwefetilizer iyoyo. Ndosaka kazhinji chikurudzira kuti tinoisa fetilizer iyoyo taona kuti tichawana mvura here kana kuti tinokwanisa kudiridzira. Zvinhu zvinofanira kuti varimi vatsenjerere izvozvo. Uye zvikari chikurudzira zvikuru kuru pakudzidzisa varimi singavasangane navarimi vachibetserana navo. Fertilizer yakanaka zvikuru, asi ikashandiswa nenzira isiriyo kana kuti nenguva isiriyo inogona kupisa chirimwa.
Ko kudyawo kwemombe
yezvino zvamira zvakatonyanyisa kunaka kana takatarisana nezvezvipfuyo, nekuti ikoko mvura iri kunaya, zvipfuyo zvinowana mvura yekunwa, uyewo zvekare mafuro ari kusumuka zvakanaka zvikuru, tingati iri nyika yese. Saka kune zvipfuyo pari zvino hatina dambudziko rakakura. Asi kumaprovinces aya ndambotaura vanana Masvingo, manika nendakadzira kuenda kusouth nana Matabeleland nduku, kunoda kuwanikwawo zvekare mamwe maitiro angaitwawo kuti vanhu vagone kupata mvura irege kungoonekwa ichiyerera ichienda zvoita zvokuti hamvura yakawanda iyo ichigona kungotora kana 5 days hakuchina kana isisina kunaya, kuitira kuti vagoseenzesa pamombe dzavo, zvipfuwo zvavo, uyewo zvekare nezvimwe zvirimwa zvinogona kurimwa vachidiridzira chero ndima dziri diki.
Avo vanga vari mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kudengendeka kwenyika kwakaitika muTaiwan nezuro kwakasiya vanhu vaviri vafa, vamwe mazana maviri vakakuvara. Dzimba dzinosvika zviuru makumi mashanu dzakasara dzisina mvura uye migwagwa yakawanda yakaparadzwa. Nzvimbo yakawirwa nedambudziko iri inonzi Hulien, iyo inofarirwa zvakanyanya nevashanyi vekune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti havana basa nekuvharwa kwehurumende kana matare eHouse of Assembly neSenate akakundikana kupasisa budget regore rino. VaTrump vati hapana chakaipa kuti hurumende ivharwe kana matare aya akasagadzirisa nyaya yekupinda munyika kwevanhu vekune dzimwe nyika zvisiri pamutemo muAmerica. Vanoti panofanira kuvakwa mudhuri murirefurefu pakati peAmerica neMexico. Vachiri kudzidzira basa reurayiridzi avo vari kudzidzisa muzvikoro pari zvino kana kuti vari paattachment vari kushoropodza zvikuru danho rakatorwa nehurumende rekusavabhadhara mari panguva yavanenge vachimbodzidzisa iyi. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi ava vanoti havasi kufara nemashoko egurukuta rezvemari vaPatrick Chinamasa, avo vakati hurumende yava kumbomira kubhadhara vadzidzisi vari panguva yekudzidzira basa muzvikoro kutanga muna Chivabvu vachiti hurumende haina mari. Asi sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union in Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti hurumende yaita rusarura sezvo vamwe vashandi vehurumende vanodzidziswa basa vakaita semauto, mapurisa pamwe nanamukoti vari kubhadharwa mari. Mutungamiri wePTUZ vatakafira zvovo vanoti uko kudzvinyirira vadzidzisi nekuti vanoshanda basa risina zvombo zvekurwisa semauto nemapurisa.
Kuti zvinhu zvakashata, vachinamasa vaenda zvekuishiri iriyo muriro wayo, vaenda kuda kushungurudza varayiridzi kuti vanoda kuti kubva muna Mei uri kuuya uyu mastudent teachers anenge asingachibhadhari even mahalf salary avanga vakavaisa, asi mastudent nurses, mastudent soldiers, mastudent police officers anenge aitambira full pay. Saka kushora ende vezve kusarespecta bumbiro romutemo romuZimbabwe. Tinongofunga kuti dei vanhu vese vatorwa zvakafanana, hamene kuti vanodawo kuti maticha atsvage upfuti here semasoja nemapurisa kuti adini agozobhadharikawo. Asi tinoonaso kuti zvinhu zvakashata izvozvo, hatidi kuti titorewo pfuti kuti mastudent ticha edu adini azobhadhara. Maticha ndiyo musimboti wedevelopment, nokuti kuti uve namasoja mapurisa akanaka kunge akapfuura nokuchikoro.
Mumwe wevadzidzisi vachiri muchikoro angoda kuzikamwa nekuti vaBernard vanoti izvi zvichavakanganisa zvikuru nekuti vaitowanawo mari yekubhadhara chikoro kwavanodzidziswa basa rekuva murayiridzi.
Toa nehurumende izvi ndimaona ndozvita ndionenge yakanyatsokuti tasanukei, nenyaya yekuti isusu mari yatati tichiona tiri patipi tatichikwanisawo kubhadharwa mafizi edu anenge akasarira kumasure ayaya, uyewo futi kwatinenge tiri kumatipi kwashona tinenge tichida kuti tiwane veraramo yakanakawo tichibhadharwa mari tichienawo living through those days dzatinenge tiri patipi. Saka handioni kunge zvinhu zvinhu zvakanaka zvokuti tinzi tishaiwa mari patipi.
Mumwe mudzidzisi achiri kuchikoro aramba kudomwa zita rake anotiwo hurumende yakuvaisa parumananzombe sezvo pavanoita gore vachidzira basa vari muzvikoro vaitowanawo mari yekuti vararame. PTUZ inoti zvinorwadza kuti vadzidzisi vazhinji havasi kuwana mabasa kana vapedza zvidzidzo zvavo sezvo hurumende yakambomisa kuvapinza mabasa ichiti haina mari.
Maticha mabasa hakuna pari zvino, zvokuti totochauti hurumende vani inotambisa maresources ichitraina maticha. Kune kuzvikoro kuna mavacancies asi vanoti vakasuspenda kutora mamwe maticha, asi iyo mavacancies ariko. Kune maticha aritodzidzisa vana vanosvika kuma72 nekuma106 iri klasi imwe chete. Izvo zvinopa kuti kudzidzisa kwacho kuite mbodza, kureruke somuchawatamwa kana kutsvagunisa mutakura. Isirungoti odai hurumende yaona kuti maticha aemploy yakakwana kuti vana vechikoro vadzidze maiso kwazvo nyemba kutsvadzarungwa.
Studio 7 yakundikana kubata vachinamasa kuti vatipewo divirawo panyaya iyi. Asi vazvovo vanoti sangano ravo richaita nhaurirano nehurumende vachikurudzira kuti isamise mihoro yevadzidzisi vachiri muzvikoro vachidzidzira basa ravo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Gandri Maramba.
Munhau dzemutambo, Mutiwini ane mukurumbira zvikuru Kesty Coventry avavimbisa huchi nemukaka kuvatambi mushure mekupiwa basa rakakosha rekumirira kodzero dzevatambi muInternational Olympic Committee. Mutori wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Coventry nemuvhuro akasarudzwa zvisina kukwikwidzwa kuve sachigaro wekomiti inomirira vatambi muInternational Olympic Committee yeAthletes Commission, achitsiva Angela Rugeiro wekuAmerica uyo ari kusiya basa mushure mekukwana kwenguva yake yeutungamiri. Coventry ave nhengo yekomiti inotungamira mitambo pasi rese yeInternational Olympic Committee Board achive ega wemuAfrica ari mukomiti yepamusoro-soro mumitambo iyi. Coventry achange ari panyanga kubva musi wa25 kukadzi kusvika kupera kwema 2020 Olympic Games ayo achaitirwa kuTokyo kuJapan. Muongorori wemutambo vaWallace Mawire vanoti pasvikwa naCoventry hapa vashamise sezvo mutuhwini uyu ari kushanda nesimba kusimudzira vatambi. Vati ivo vane chivimbo chekuti Coventry achashandisa chinzvimbo chake kusimudzirawo vatambi vemunyika muno.
Kana ari kuita zvake ari kushanda nesimba chaizvo, aitawo kuti zita renyika yedu rizivikanwe, saka tinofunga kuti akamira mirawo vachiita kuti zvifambe vasimudzirewo vamwe zvinofamba.
Muteveri wemitambo vasiuvhesa makoni vanoti zvaitwa naCoventry zvinokodzera kupinda mumabhuku achaverengwa nevana muzvikoro makore anotevera.
Zvakaitwa naCast Coventry zvaiswa mumabhuku achaverengwa nevana.
Coventry pachake anoti achaita nepese paanogona kuti zvichemo zvevatambi zvinzwikwe muIOC. Anoti panopera nguva yake anotarisira kuti kodzero dzevatambi dzinenge dzasimbiswa muIOC. Coventry uyo ari kutanga basa iri musi wa25 kukadzi anoti anonokerwa nekutora basa iri kuti asimudzire izwi remutambi kuti rinzwikwe nevanotungamira mitambo ava. Coventry ndiye wechipiri kubva muAfrica kutora basa rasachigaro weAthletes Commission mushure maFrankie Fredericks wekuNamibia. Pamusoro pezvo, Coventry ndiye zvekare munhukadzi wechitatu kutora basa rakakosha iri achitevera Rugeiro naClaudia Bokeo wekuGermany. Coventry inhengo zvekare yeWorld Anti-Doping Agency Foundation. Coventry uyo anove zvekare mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Olympic Committee akatora menduru nomwe mbiri dzegoridhe kubva kumaOlympic Games akaitwa muna 2004 kuAthens na 2006 kuBeijing. Muongorori wemitambo vaElisha Musabayana vanoti zvakaitwa naCoventry kumaOlympic Games zvinofanira kutendwa sezvo zvakasimudzira zvikuru zita renyika.
Tinoona Cast Coventry kuita manomwe mamenduru paOlympics, tinozvitenda tozvikudza muno muZimbabwe. Kutaura kuti Cast Coventry anotimirira nguva nenguva, tinofanira kumurumbidza.
Asi mumwe muongorori wemitambo vaHebert Maravanyika vanoti Coventry uyo zvekare ane Cast Coventry Academy awandirwa nezvekuita zvekuti anofanira kusiya mamwe mabasa ari mumaoko make. Coventry anoti ari kudzoka muZimbabwe kupera kwakukadzi apo panopera maWinter Olympic Games ayo ari kutanga muPyeongchang, South Korea nechishanu. Kunze kwaCoventry, Zimbabwe haina mumwe mumiririri kumakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, votarisirwa nhasi kuparura gwaro reurongwa negwara rekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy statement. Vemabhizimisi vanoti handi nyore kudzikisa mitengo yezvinhu sezvo naivowo vari kuomerwa nezvinhu. ZEC yotanga kupepeta gwaro revavhoti apo chirongwa chekunyoresa kuvhota chainge chaitwa kuti chinyorese vamwanga vasarira chemop-up exercise chopera mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare manheru anhasi, tichiti muve nezuva rakanaka anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiya mina ntungamiri komo munhau dzeIsindebele.